Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechipiri kubvumbi 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takarasa kuona kuti ichachisaidi imba yadonhaka, zviro zvese zvadonherwe imomo. Zvimweni takazongonyururawo kwakuenda parwizi, kwakungowacha kwakunanika.
Vamwe vagari vekuchimanimani nekuchipinge vochema-chema nekushaya magwaro akakosha eupenyu mushure medutu mupengo idai.
Mwedzi waFebruary hatina kukwanisa kukampeina, vanhu vedu vachidzingirirwa, vachisungwa, vamwe vanga vakaiswa mumatirongo, vamwe vakanga vari mumakodzi, and makanga makadeployiwa masoja muBulawayo.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume votaura nezvekukundwa musarudzo kwebato ravo kuColdtree Park muBulawayo neZANU PF. Vanhu vochema-chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemitengo yezvinhu munyika. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekuchimanimani nekuchipinge vari kurudzira hurumende kuti iuye kuzovatoresa zvitupa, vachiti izvi zviri kuvakanganisa kuwana chikafu, sezvo vamwe vevari kupa chikafu vari kuda kuti vaburitse zvitupa pakuvatambirisa chikafu zvichitevera mafashamu emvura nemhepo ecyclone Idai. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekuchimanimani vakaita samai sarudzai kubvenyika vanoti vari kutadza kutambira chikafu chiri kutambiriswa vanhu nehurumende nemamwe masangano ari kubatsira nechikafu nepamusana pekuti havana zvitupa. Amai kubvenyika vanoti vanhu vazhinji vakasara vasina mapepa anoita kuti vazivikanwe kuti ndivanani zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akaeredza zvinhu zvavo zvese zvinosanganisira zvitupa, chikafu, mbatya nezvipfuwo.
Takarasa kuona kuti ichachisaidi imba yadonhaka, zviro zvese zvadonherwe imomo. Zvimweni takazongonyururawo kwakuenda parwizi, kwakungowacha kwakunanika.
Izvi zvakatsinhirwa navaHerbert Mapuka vekuchipinge.
Zvese izvozvo mapasipoti, mabirth certificate, zvitupa zvese zvakaenda zvekuti wakutozvida kutotanga futi panyuwa kuti wani, because zvese zvakaenda, hapana kugadzira kuti atakamboita. Zvinhu zvakangoya unexpectedly zvikabva zvaenda zvese. Pamwe pacho kumukawa mumvura kudai mumumba, saka hapana neshiripo kana chinhu wani zvacho hapana. Hembisa dzokusanenze pamwiri.
Vamapuka vanoti hurumende inofanira kuya kunzvimbo dzavagere nekukasika, yopa vanhu pachena zvitupa nekukasika, kuitira kuti vakwanise kuwana chikafu chiri kutambiriswa vanhu.
Dai vakwanisa chiri kutouya pano kutotosa vanhu zvitupa free, nekuti izvozvi zvimabridges mazhinji hakuna, uye futi mari dzekutende kwamutari kwacho hatina. Uye vamwe havashandi, vamwe vanoshanda, saka kuti munhu wese akwanise kusvika kwamutare kotora zvitupa panotonetsa. Saka dai vakwanise kuye pano simapiri vanotora vanhu zvikafu panapa, vainga kuti pano zvitupa free, kliniki iri pano tiri kurapwa, vaingouya vodzimikawo matenda ehurumende votoresa vanhu zvinhu izvozvo. Ndokuzoita pano kuti petiri kupe hurumende kuti dai hurumende ibatsirwa neizvozvo.
Vamwe vanhu vanotiwo zvakanetsa kuviga hama dzavo dzakafa mumafashamu aya, sezvo mapepa aya ainge asipo, asi hurumende yakatenda kuti pane dambudziko ikavimbisa kuti ichatumira vanhu vekwamudzviti kuti vashande vari kuchimanimani nechipinge. Zvichakadai, mumwe wemasabhuku emuchimanimani uye vachimirira bhuku rekwamanzou kunzvimbo yeskyline muchimanimani, vachaus manzou, vanoti dai hurumende yaendesera vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara, kupiwa kwechikafu kuvanhu kwotungamirirwa nemasabhuku, sezvo vachiti masabhuku ndiwo anoziva vanhu vaanogara navo, pane kuti vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vaungane panzvimbo imwe chete.
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo paeria paya. Ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu, hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsveterwe paiyeni payo, totopana nevillage yangu. Because sabukuna mwono zivanhu vake.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu, Dr. Sekai Nzenza, vaudza Studio 7 kuti kuendesa chikafu kune dzimwe nzvimbo kwange kuchinetsa, asi zvave nani sezvo nzvimbo dzakawanda dzave kufambika sezvo mauto ari kugadzira mazambuko. Ndakamirira Studio 7 kuchimani mani, ndini Thomas chiri pasi.
Bato remDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rakatambira zvinyunyuto zvakawanda zvinechekuita nesarudzo yarakakundwa nezanupf kuCoventry Park muguta reBulawayo mukupera kwesvondo, uye richatora matanho kugadzirisa mhosho dzakakonzera kuti rikundwe. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti chikuru chakasimudzwa muzvinyunyuto izvi kukundwa kwebato ravo mudunhu ragara richihwinwa sarudzo neMDC, izvo vanoti vatsigiri vavo vakawanda vanoti zvinhu zvisingafanirwe kudzokororwa. Asi vaMafume vanotiwo zvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kukundikana kwebato ravo kutsvaga rutsigiro kudunhu iri nekuda kwekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwaitwa nhengo dzavo nemapurisa zvakakanganisawo zvinhu. Vanotiwo zvimwe zvakaita kuti vasabudirire kutengwa kwemavhoti kuburikidza nekupiwa kwechikafu kuvanhu, pamwe nenyaya yekuti vakawanda havana hanya nekuvhota pasarudzo dzeby-election nepfungwa yekungoti mapato anopikisa anokundwa nezanupf. Bato reMDC rakawanikwa rine vanhu vaviri vaikwikwidza, izvo zvakawedzera kukundwa kwaro nevaimirira zanupf vaKidwo Mujuru. Katinzwe hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMafume.
Hongu pane zvakaresheka paelection iri nenyaya yemadouble candidates. Asi tiri kuti vanhu ngatitarisei environment mamire yanga yakaita. Mwedzi waFebruary hatina kukwanisa kukampeina vanhu vedu vachidzingirirwa, vachisungwa, vamwe vanga vakaiswa mumatirongo, vamwe vakanga vari mumakoti. And makanga makadeploy wa masoja muBulawayo sanga sati zvamboitiwa kubva kunguva yeGukura Hund achizima vanhu vachitsvaga vanhu kuti vari kupi nemapurisa zvisina kana tsitsi nevamwe vanga vachirohwa. Saka takaona pane environment iyoyo nekudirwa kwaitwa maraisi nemari navice president, zvinhu zvakataurwa naKenel Dube vachitaura kuti aiwa isusu tiri kudira mari tichitenga, nenyaya yekuti mabuy elections agara asingauyi mavoters mazhinji nekuti vanhu vanoona seasingachinji zvizhinji panyaya dzematongerwo enyika. Saka tatarisa ugwaro ihwohwo, tikatarisa mamiriro anga akaita nyika, tikaona kuti pane kuda kudzidzisana kunenge kuchida kuita zvidzidzo zvatofanirwa kutora sebato panyaya yakadai.
Asi kavaMafume, nyaya yehombe iri kuchemwa nevamwe inyaya yekuti bato renyu rakadzokorora zvakare dambudziko rakambosangana naro musarudzo dzapfuura rekuita makandidheti maviri munzvimbo imwe chete.
Iyoyo inhoroondo yatoda kugadzirisa ende iri kuzogadziriswa. Tiri kuita renewal, tiri kugadzirisa separty, tiri kuita congress yatiri kuisa maoffice bearers matsva achigadzira madepartments edu. Tiri kuda kumeka sure kuti tichange tasunga neutare department remaelections. Tichange tarisunga kuti zvisaitika zvakare izvozvo zvokuti makandidheti anoenda ari vaviri vaviri kana vatatu vatatu. Zvinhu zvakabuda muelection iyi zvinhu zvatofangwa kuti tichibuda mucongress hazvifanirwi kuzoitika futi. Ani nani achange ari kudepartment remaelections nekudepartment reorganizing vanofangwa kumeka sure kuti pakuita makandidheti ngatisamboendisa maviri, nekuti chiripo ripo ndechekuti vheki kana tazotaura kuti uyu ngaachibviswa, zeki inoramba kubvisa. Zvanhu ikataura kuti nhenge ngaachibviswa, vanomubvisa mangwana makuseni. Asi MDC ikataura vanonyepedzera kuzungaira kusaziva tsamba dzatinenge tanyora, voramba vane makandidheti akawanda.
Ko, panyaya yemhirizhonga iri kuitika iyi vaMafume mugadziriro yeCongress, hazvisi zvimwe here zvinozoita kuti vanhu vanofananga vachivhoterawo bato renyu vaore mwoyo?
Makongresi ataita sebato tinotenda vashandi vemubato redu kuti hapana kana munhu wana arasikirwa neupenyu, hapana kana propati yakuvadzwa zvikuru, hapana kana munhu akuarisisa. Yesi, pane nyaya dzaitika mumatunhu matatu kana mana kuchitungwiza dziri kutariswa nebato redu resecurity kuti tione kuti chii chaitika kana pane munhu webato akonzera mbirizho ngai tichange tichitora zvirango.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti rine mazano arinoda kuti komiti yeparamende inoona nezvedzidzo ise mubumbiro remitemo. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti kunyange hazvo vaine zvichemo zvinosanganisira mari shoma dzinotambiriswa varayiridzi nekusabatwa zvakanaka kwevadzidzisi, zvimwe zvezvichemo zvavo hazvidi mari asi mitemo inofanira kuteedzerwa nehurumende kuti vana vawane dzidzo yakanaka. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Vanhu vakagara pasi pemuti chero pakanga pachinakidza sei hapanganzi pachikoro. Panofanira kunge paine zviripo kunzi chikoro. Ndochichemo chedu chekutanga kuti gwaro rekuvandudza mutemo wezvikoro muZimbabwe ngarugadzire kuti no chatinoti chikoro muZimbabwe chinofanira kunge chiine chii, chine magetsi, chine mvura, chine chii, zvive mugwaro iroro. Zvozoita kuti senyika tiunganidze mari muhomwe yatinoda Education Equalization Fund kuti tiunganidze mari iyoyo tigadzirise zvikoro zvisiri kukwana pamastandard zvisimukire.
Zvichemo zvenyu izvi zviri kuda mari. Zvino munoona sekuti hurumende ingakwanisa here kugadzirisa zvichemo izvi ivo vachitadza kupai mari dzamuri kuda?
Homwe nyaya yatinayo muZimbabwe mari inomwe yakawandisa asi mapriority ndo akashata. Ende chakanakira pagwaro iri tiri kutarisa nyaya yemutemo. Mutemo unogadzirwa kuti usete mabenchmarks ekuti tizopinda kuti kumberi kwatinoenda mari dzichiunganidzwa mutemo uri kumboti chii. Saka tikuti mutemo ngautange watipa hwaro yekuti tiri kuwirirana sevana veZimbabwe kuti mwana wese ngaawane mukana wekuwana dzidzo yakanaka zvisinei nemakazvarirwa kupi, zvinoenderana neconstitution yedu inorambidza discrimination. Saka ngatitangei tagadzira mutemo ipapo tozoita dzimwe hondo dzekunetserana mari, asi mutemo wedu uchitaura kuti hazvitendegwe kuti mwana asina mari atadze kuwana dzidzo nekuti ashayiwa mari muhomwe mari.
Zvimwe zvichemo zvamuinazvo ndezvipi?
Tiri kutarisa nyaya yesefiti yevadzidzisi nevadzidzi muzvikoro. Tinoona zvakaitika kwaMutare kuManikaland recently zvecycloni. Gwaro redu redzidzo harina zvarinotaura nenyaya yedisaster management kuti tingaitei sevadzidzisi nevadzidzi kana tichisangana nezvakaita satakasangana nawo. Zvane climate changes zvicharamba zvichidzokorodzeka. Tiri kuti hurumende ngaiincorporate mapolicy makers edu ngaazviincorporate izvozvo zvigare zvichiri mumutemo kuti zvinoita sei. Tichitarisa sefiti wokumapolitical parties vanoponda vanhu kuuraya vanhu mumaschools vachipesiwa maagenda avo. Tikopewo zvinoitwa mune dzimwe nyika kuti gwaro reeducation ragara rarambidza mapolitical parties kuti asapinde muzvikoro.
Avo vanga vari mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare vari kuhwedza naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reHerald rine nyaya yekuti bhanga guru rinokweretesa nyika mari pasi rose reWorld Bank richange richishanda nekanzuro yeHarare kuti rione nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera muZimbabwe. Izvi zvakabuda mumusangano wekomiti inoona nezvemamiriro ekunze yeEnvironmental Management Committee yekanzuro yeHarare. Ongororo iyi ichatarisa zvinhu zvakaita semvura, masiweji nezvimwe zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi. Urongwa uhu hunoda kunyatsoburitsa pachena kuti chii chaizvo chiri kupa kuti korera irambe ichitapuriranwa muguta reHarare. Totarisa zviri mubepanhau reChronicle rine nyaya yekuti vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una zvikuru nenyaya yekuwedzerwa kwemitengo yezvinhu zvekudya kusanganisira furawa, shuga, mafuta ekubikisa, nyama nezvimwe. Bepanhau iri rinoti vezvitoro vakawanda vakawedzera mitengo yezvinhu nezvikamu zviri pakati pemakumi maviri nemashanu kubva muzana 25% kusvika pazvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75%. 2 liters yemafuta ekubikisa inonzi yakwidzwa kubva pa RTGS $7.50 kusvika pa RTGS $14. Makirogram maviri ehuku akwira kubva pa RTGS $11 kusvika pa RTGS $16. 10 kg yehupfu yakwira kubva pa RTGS $6 kusvika pa RTGS $8.50. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau reZim Online, iro rinenge riri padandemutande reinternet. Bepanhau iri rine nyaya yekuti kambani yemagetsi yeZESA Holdings yaisa chikumbiro kuZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA kuti ibvumidzwe kuwedzera magetsi nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Mukuru weZESA Holdings vaPatrick Chivaura vanoti kuwedzera magetsi kunobatsira kambani yavo sezvo mitengo yezvavanoshandisa kugaya magetsi yakawedzera zvinosanganisa mitengo yemarasha nedhiziri. ZESA yakamboedza kuda kuwedzera mutengo nezvikamu makumi mana nemapfumbamwe kubva muzana muna 2016, asi ZERA yakatsika madziro ichiti zvaizoomesera vanhuwo zvavo. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno. Mashoko aya haani ini Studio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Hey, kuzoya vashamariri veStudio 7, ini ndini Hillary Kwenenhu ndiri kupolokwani. Inini ndinodo kumbopingura mashoko ataurwa nemumiriri weChipinge South. Iwo mashoko iwayo ngaamatsire pasi, ngatsire mate pasi, imbwa dzinonge nekuda kwekuti iye anotaura zvaano zvaasingazivi. Iyoyi nhau iyi ndakaita kutofonerwawo kuchinzi matiraka haasi kuburutsa ari kubva kupi, kubva kwaanobva uko, obva adzokera kwaane ane zvinhu achiazivi kuti rubatsiro rwakauya kuti ribatsira vanhu kuchimani mani.
Asera sei vatepfenyuro vechirongwa cheStudio 7. Tinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi nekutizivisa zvese zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu. Tinonzwa kubatikana nekurwadziwa zvakanyanyisa neavo vanozviti vezanupf. Hapana pavanobuda vachitaura kana kubvuma kutadza kwavo. Zvese zvavanobuda vachitaura vanenge vachiti ndivo vanomhanya kunotanga kusvika panzvimbo. Hativambe ndivo vanomhanya kunosvika panzvimbo kunoba nekuduta. Vakutora advantage yekusvipika kuriita vanhu, votuma masoja avo iye zvinezvi tichazokana zvese zvapera tichazotanga kuzvionekwa nhumbu dzotsvagwana baba wacho oshayikwa iwo masoja aivadzokera kudziba dzavo nevakadzi vavo. Zveduwei ZANUPF itaiwo mwoyo munyoro, itaiwo rudo nevanhu, itaiwo vanhu pamwoyo wenyu.
Ndinokukwazisa vabati veStudio 7, nyanya mukoma wanje, ndinokutendai nekukusimbisai nenhepfenyuro yenyu. Kuti nhepfenyuro yenyu tinoiteerera chose, inotereererwa kumativi mana ese. Ndinoda kutenda nechirongwa chenyu chamunotipa nemusi weSande. Kuna pasta vamakanga muinavo mukati mechirongwa, mukati metsamba yakanyorwa muna Revelation yechikara, vakutsanangura kwavakaita kune kusiyana zvishoma nekuzivawo kwatinoitwa Seventh Day Adventist SDA. Tinoshuvira kuti mugone kubatwa nemapasta edu, vagone kupindawo mukati mechirongwa, vagone kutsananguravo nemaziviro avanoita. Ndinokutendai chose kana mukapinza nhau iyi mudariro kuti vagone kupatsanira nekuti nhepfenyuro iyi inoteererwa nevazhinji vanonamata nevasinganamati. Chataurwa panhepfenyuro zvinhu zvinoteerereka zvekuti zvinogona kutibatsira mukati mekunamata. Ndisingadi hangu kupedza nguva, sita ndini Trust zvepinda ndichibva pagokwe pamutumutema apa. Pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa, zvitsaiwo rekodhi yangu iyi kuvateereri. Bye bye.
Makadiko vatepenyuri vestudio 7. Ini ndinoitwa Balen Garwi iri kuno South Africa. Inobatikana zvakanyanya nenhaya ndanzwa yamatepfenyura maererano nekutakurwa kwechikafu chidzokera chisina kuzoturwa panzvimbo yachiri kufanira kuenda. Inondirwadza zvakanyanya ngechekuti icho chikafu chachona chinenge chichienda kunaani, ko ivo vari kubatsira vachiti vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko, chii chavari kuita mushure meribatsiro ravaisa panyika? Zvinondipa kurwadzikana zvakanyanya zvekuti ndinofunga kuti dai vatorega zvavo kubatsira vanobatsira vachiti vari kubatsira vari mudambudziko, nekuti zvinhu zvakona hazvisi kusvika on the ground. Atenda isitsireiwo kune vanokodzero yekunzwa nhau iyi, zvikuru sei vari mubato rezanopiefu.
Hey, mwakadini pastudio 7? Isu tinotamba hedu. Tinotenda ngebasa ramunoita kutiziisawo mashoko anoitika kumusha. Isu tiri kuno kuSouth Africa. Tinokumbira kuti basa remuri kuita iguru chaizvo. Musvike kunana Muchangwa kuya nekunana Magwaha, nekuti hapana mashoko etinonga teizwa, tinoazwa kubudikidza ndimwe. Saka mungasvikawo kunana Makwaha kwaMuchangwa kuenda kukopa kudaro mwaitizisa mashoko. Tinotenda, rambai mwakadaro mwakashinga, ngoti zvinoda kushinga zvinhu zvacho. Tatenda hangu, ndinoedaisha.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAlgeria vaAbdelaziz Bouteflika vanoti vari kuzosiya basa musi wa28 mwedzi uno panopera temu yavo. Hofisi yavo yaburitsa mashoko kuburikidza nenhepfenyuro yeAPS ichiti vaBouteflika vachaona kuti vasiya zvinhu zvakagadzikana munyika vasati vaenda pamudyandigere. Vanhu vemunyika iyi vange vachiratidzira kuti vasiye basa uye vakatanga kutungamira nyika iyi muna 1999. America gore rino inonzi iri kutarisira kutambira vapoteri vashoma-shoma kubva muna 1980 apo yakadzika mutemo wevapoteri weRefugee Act. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati vanoda kuti kuuye vapoteri zviuru makumi matatu chete. Vapoteri vakawanda vari kubva kuDRC vachiteverwa nevekuBurma nekuUkraine. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kunetsana kuripo pakati pemuchuchisi mukuru wenyika vaBill Barr nebato rinopikisa remaDemocrats panyaya yekupiwa kudare reCongress gwaro rakanyorwa navaRobert Mueller raiongorora mhosva yaipomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekudyidzana neRussia munguva yesarudzo. VaBarr vakati vaMueller vainge vachendura vaTrump panyaya iyi, asi vakati havana kunge vataura nezvekuti vaTrump vakavhiringidza here kuferefetwa kwenyaya iyi. Asi vemaDemocrats vari kuti vanotenda vaona saThomas nekudaro vanoda kupiwa gwaro racho. Sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo yeHouse Judiciary Committee vaGerald Nadler vanoti vachaendesa vaBarr kumatare vakasavapa gwaro ravaMueller nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaIsau Mavindidze vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Panyaya iyi ndoona sokuti ripoti inofanirwa kubudiswa kuti vanhu vavone. But pane kaviri zvakataurwa naAttorney General zvokuti panokwanisa kuva nezvimwewo zvine security vanonge vachida kuchengetedza. Saka vachabvisa izvozvo kuti vazopa ripoti iri redacted yakakavhokavho zvimwe zvasingadi kuona. So pari zvino ndo zvaari kutaura, asi vari kukwidzana nguva yacho yekuti vamaDemocrats vari kuda kuti ribude immediately, vari kuda nguva yakati izvo ndizvazvo. Asi chiri paka ndechekuti maDemocrats ari kuti nyaya yokuti munhu ari exonerated iwo president ayo inokwanisa kuva iyo hayo kuti vakahana kuita kondi nerussia asi pane nyaya zvinogona kuva zvakaita kuinterrupta mafambiro aiita nyaya nokuti vakataura zvimwe zvisiri zvechokwadi. Saka ndonyaya iyo kuti mademokrasi ari kuda kusungirira kuti ripoti ibude too and kuti attorney general aende pamberi pesangano recongress kuti vamunyatsokumubvunzisisa ari amba oda kuti vagoona kuti pane chokwadi here panyaya yekuti president hapana mhosva yaakapara.
Asi tichitarisa nhoroondo yenyika yeamerica pane zvakamboitwawo munguva yapfuura, munoona madhemokrats vachibudirira here kuti vava negwaro here?
Gwaro hatindi gwaro richabuda pana maitiro azvo. Even president vakati vari kuda gwaro kuti ribude pane chibvumirano. Madhemokrats namarepublicans I think hapana ari kuramba kuti gwaro risabudiswa, but panguva apapa ndoti pane nyaya. But uchitarisa zvesure unoona kuti congress ine simba rokuita izvozvo kuti vadhimande magwaro akadaro abudise pachena.
VaIsau Mavhindidze vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vanga vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Iko zvino tochienda kuchirongwa chemimhanzi, apo tiri kukura nevaimbi vakaimba nziyo dzedu tumupengo idai. Nhasi tina mukoma Gift Mahlupeka vakaimba kambo kanonzi Cyclone Idai.
Jehovah Marita Padara Nyangwe chipinge ino chema Jehovah Marita Padara
Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza misha yedu Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza zifubo Ndoku uya dutu raichisa Ndoku paraza hama zedu Hama zaka parara varumewe Panuku parara semuka Chino zaka pera varumewe Semazuwa ano Mare pindirai pakadai Ishe pindirai vo pakadai Matibaya pamoe Nefumo inorwaza Amatabai
vo Marwazo aga chimba moyo wangu mshuru nyekungi cyclone Idai ya itika ndio akandituma nokuti takarasikirwa kunyange nehama dzepechi kupedzi dzachezo nevamwe vanhu vekuziva dzimba dzakaiziva dzakayapfuura tichiona nemamwe mafeatures anosanganisira na break vehole mafeatures aiita kuti timanimanitedichive nechinhu chinodana vamwe even matoris zvese izvozvo kusanganisira kunyanya zvakare hama pedyo ndakashakirwa nasisi nemukwasha pamwechete nemuzukuru vakatorwa panguva imwe chete. So zvimwe zvinhu zvakandirwadza.
Vakatorwa vari panzvimbo ipi chaiyo?
Vanga vari pakopa, vanga vari pakopa panozipa madhomeni papa ndo pavaishandira vanhu. Saka vakauya diki mupengo rakabva rangovatora kusvira ipapo. Vakatika tovashaya actually nanhasi tiri kuvatsvaka. Tarumboenda tikaita 2-3 days tichivakwadza vasvika nanhasi tichiri kuvatsvaka.
Totarisawo iko kambo kamakaimba ka kari kutambirwawo sei?
Ndiri kutoshamisika nekuti ndosinga ndikurisika makozi nemameseji from all over the world. Vanhu vazhinji vari kubatwa nekambo and vari kushundwa mavari kuti vadonate towards mavictims aya nekuda kwekambo ikoko, nekuti ndinonyatsotsanangura mukambo zvakaitika. Ndozosvika futi pane imwe pati yandozokumira kuti daita batiro vakamavictims. Saka vanhu vazhinji vakainzwa vari kuresponda vakanyanyisa zvanisanamboona kunyange ndamboitawo mamwe masongs mashure badisana yandityisa nekonge yake overwhelming
unodapo kurara nechokufuga
nako kambo cyclone idai kubva kuna gift mahlupeka atabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, tokusiyai mina standikile mhlanga munaudze isindebele.
Soko isika tisenda.